Ve NGO forum ari kushungurudzika zvikuru nekusungwa nekushungurudzwa kuri kuitwa masangano akazvimirira ega.
Asika mapurisa nemapepanhau akaita sana Herald nana Chronicle vari kupomera vanopikisa mhosva yekuti vari kuda kushanda nevekunze kuti vapidigure hurumende.
Nyaya idzi nyaya dzekusunganidza, hadzisi nyaya dziri pachokwadi. Ava vari kushungurudzwa havana mhosva dzavakapara nekuda kwekuti zvavari kuita mabasa emahuman rights organizations anosanganisira kupinda misangano yakasiyana siyana. Asi dai changa chingori chiitiko chaitika kumunhu mumwe chete, kuda taiti zveshuwa pane mhosva yakaparwa. Asi mukatarisa mabatirwo ari kuitwa nyaya idzi anobudisa yatinoti muchirungu a systematic approach by the state. Vanotanga kushandisa mapepanhau kushoropodza mabasa emasangano akazvimirira, zvikuru sei masangano ayo anoita basa rekudzivirira kodzero dzevanhu. Vapedzazvo vopedzisira vatumira mapurisa. Mukatarisa kunyangwe vasungwa ava pavakataura kudare, masungirwo acho avakaitwa, vamwe vacho vakaitwa yatinototi kunga vakaita sekupambwa vachitakurwa nemota dzisiri kuratidza kuti ndedzemapurisa. Vanhu vacho vakavasunga vasiri kuratidza kuti ndevemapurisa. Zvichireva kuti dzingori nyaya dzekusunganidza, ende kwadziri kuenda kunooneka vanongovashungurudza, vovavharira, vovanyemabheu and then vongozoregedzwa.
Saka imi semasangano akazvimirira mune urongwawo here hwekuti mutaure nemasangano akaita sana SADC, ana AU kana United Nations nezvenyaya?
Urongwawo hwagara huripo. Iyi inyaya yatinogara tichiita nguva nenguva nekuda kwekuti ibasa redu kutarisa mashandiro anoita hurumende kuti dzisatyore kodzero dzevanhu. Saka nzira dzatinoshandisa, tinoshandisa matare edzimhosva muno muZimbabwe kana kodzero dzevanhu dzichinge dzatyorwa. Asiwo zvekare tinoita maappeals kumaregional organizations. Mukatarisa statement yatorwa nhasi inotaura kutyorwa kwechibvumirano chinonzi icho African Charter on Human and People's Rights, zvichireva kuti sangano reAfrican Union nereAfrican Commission vanofanirwa kunge vachitoshungurudzikawo sekushungurudzika kwatiri kuita nekuda kwenhau idzi. Hazvigumire muAfrica chete, zvinosvika kunyange kunana United Nations. Ndofunga masvondo apfuura makanzwa hurumende ichirovabembera kuti takakoka vekuUnited Nations kuti vaone kuti tinoremekedza kodzero dzevanhu. Asi vapedza kudero kana kwavira vaakuenda vaakunoshonyorera kodzero dzevanhu. Saka izvi ndo zvatinenge tichida kuti zvibudiswe pachena.